Vatatua vanoti mpepetwe Sunday Mail vamabasa sasa, mpepetwe na udze kuferefeta va Brian Chitemba, pamwe nemunyori tinashe Farao vanzi vagare panzvimbo dzavari kugara pari zvino, uye havafaniri kupindira pakuferefetwa kwenyaya iyi, vanzi vanofanira kumhanyira kumapurisa epaHarare Central kamwe pasvondo. Asi mutongi wedare vatendai mawe, varamba chikumbiro chemuchuchusi amai Sharon Mashavira, nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaObert Mugomeri, chekuti vatatu vasabvisa mari yechibatiso. Vachiti vaviri ava vatadza kupa zvinogutsa dare kuti risavape mukana wekubvisa mari yechibatiso. Gweta revatori venhau ava vaJames Muzangaza, avo vange vachibatsirana naadvocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti mutongo wedare ndiwo wavange vachitarisira sezvo nyaya yavari kupomerwa isina maturo.
Zviri kufara zvikuru kuti tawana result iyo yekuti vakomana ava vabude muusungwa mavange vari kubva musemande mangwanani pavakasungwa. Panyaya dzadzava kupomerwa vari kuramba kuti nyaya dzavakaburitsa inyaya dzemanyepo.
Vamuzangaza vati pavanodzoka kudare musi wa27 mbudzi vachatoita chikumbiro chekuti nyaya iyi ibviswe mudare, uye vachapikisawo mutemo wakashandiswa kusunga vatatu ava kudare reConstitutional Court. Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vakumbira imafunda vaudza Studio 7 kuti mutongo wedare waradza pachena zvavange vachitaura kuti nyaya iri kupomerwa vatatu ava haina maturo.
Sezvatakambotanga kugara chitara semisa Zimbabwe, panga pa zvanga sisina kodzero kuti vatape venhau vanga vari zvavanga vachiitwa. Izvi tiri kufara zvikuru nezvaitwa.
Imwe nhengo yeComittee yeNational Assembly inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaNelson Chamisa, avo vange vari mudare, vatiwo zvinosuwisa kuti vatori venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika.
Majournalists tiri kuona kuti kuda kungombunyikidzwa nokumanikidzwa kuti vasanyora nyaya idzi vakasununguka. Isi toda kuti constitution itevedzerwe, inopa mvumo mukupenengurwa kwenyaya, kuferefetwa kwenyaya, kusumudzwa muswe kwevari mukutungamirira. Zvichiratidza kuti hapana anoti haindiri gudo guru, muswe wangu hauna unofunhura. Muswe ngaufunurwe kana zvichikodzera.
Zvichakadai, mumwe mutevedzeri wemupepeti wenhau weThe Herald Takunda Maodza, uyo akasungwa nezuro achipomerwa mhosva yekutora mari yechoko muhomwe kubva kune mumwe muzvina bhizimisi muHarare, aburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa madhora makumi mashanu semari yechibatiso. Nyaya yake ichanzikwa musi wa25 mwedzi uno. Zvichakadai, vatori venhau vakawanda kubva kumapepanhau anotsigirwa nehurumende pamwe nemakambani akazvimirira vauya zvine mutsindo kuzotsigira vamwe vavo kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.